nechirongwa chekuti tione kuti nyaya yeutsanana mudhorobha inge ichikurudzirwa. Ndakataura nemainjiniya vakuru vezverefuse collection kuti tinofanirwa kuita program yokubvisa marara angaungana tichiisa matipa nemafront end loader tichiindisa kupomona, kuitira kuti utsanana hunge huripo muguta marara asati njangara pese pese. Takavatsvagira fuel nekugadzirisa mashini yanga isina kumira zvakanaka kuti tiite program iyoyo, kuitira kuti kuchema chema kwemaresident kuite kushoma maringe nenyaya yezvina. Saka ndoo program yatiinayo kuti tione kuti tinokwanisa kunge taclear madump sites ari kuwanika mudhorobha nemunzvimbo dzinogara vanhu.
Asi chii chiri kumbokonzera kuti vanhu vanga vachirasa marara pose pose? Hapana here nzvimbo dzakagadzirwa dzinoita kuti vanhu varase marara kanzuri ichingouya ichinhonga ipapo?
Chinoita kuti marara araswe pese pese inyaya yekuti kanzuruwo iri kunonoka kundotora marara mumashops evanhu nemudzimba dzevanhu. Saka marara awa ari kuzara. Zviri kukonzerwa nekuti matruck edu mashoma. Muharare tinoda 30 trucks kuti anga achishanda pedei kuti tikwanise kusenga marara kubva kudzimba dzevanhu guta rese. Asi tanga tine 15 trucks anga ari kushanda, mamwe 15 anga ari mumaworkshop akafa zvakasiyana siyana. Izvi zvokonzera kuti nzvimbo dzisatorwa marara, vanhu vongonounganidza vachiitira kuti marara awa abve mudzimba dzavo. Zvadaro zvinokonzera kuti madump sites awande. Saka tichange tichiita program yokutenga tichishandisa madevolution funds mamwe matrucks 15 kuitira kuti matrucks edu asvike ku45, tikwanise kuti at every given time tinenge tine 30 anenge achigara. Then tichagadzira task force inoita kuti itarise nyaya dzemarara. Task force iyi ichatarisa kuti marara edu toita sei kuti tikwanise kuti awa anorecycliwa.
Tinoonawo Meya Mafume kuti kune dzimwe nyika nyaya yekutakurwa kwemarara makanzuru anopa mabasa yaivayo kune mamwe makambani akazvimirira. Sei kanzuru isiri kukwanisawo kungoita izvozvo kuti mutsvake vanokwanisa kutakura marara vemakambani akazvimirira muchiita contract navo?
Ndo zvatichange tichitaura pandati taichaita plan. Tinofanirwa kutsvaga masustainable private public partnerships. Vanhu vanoda kubhadhara kuti marara asengwe. Saka tichange tichiona kuti tingakwanisa kuita program ipi neprivate sector tichikwanisa kusenga marara. Pane mitemo yanga yagara iripo inoita kuti maprivate actors asapinde zvakanaka. Tine vashandi varipo, tine malabor laws, asi zvese izvi zvoda kuongororwa kunge tichinge tichigadzirisa kuti tiite maprivate actors anopinda vakabatana nekanzuru munyaya iyi yekukolekta marara. Todivida guta into masections, tadivida guta into masections tokwanisa kuitisa macontract ekuti marara ange achitorwa. Ndo kwatinofanirwa kuinda. Tine problem munyika muno yekusatrusta maprivate sector. Ndoo pauri kuona kunyaya yetransport hurumende yoda kuita iyo, kunyaya yemarara hurumende inenge ichida kuita iyo, nyaya yemaroads hurumende inenge ichida kuita iyo.